Chikumbiro ndechekuti nyaya yacho iongororwe sekuti kuti titi isusu mabhizimusi vabhadhare mutero womupunga uyo watinati VAT kubva pagore ra2017 kusvika pari nhasi. Zvazvinoreva ndezvekuti zvichaomera vemabhizimusi uye zvichauraya mabhizimusi akawanda nekuti havana kumbenge vabhadharisawo vatengi mutero iwoyo sekutsanangura kwazvakanga zvakaitwa nevaimbova mutungamiriri weMinistry of Finance and Economic Development vaPatrick Chinamasa muna February, sekuti paifana kunge pachimbotarwa mutero iwoyo kubva musi wa 1 February 2017, asi hazvina kuzoitika.
Ko, sei zvisina kuitwa sezvanga zvakatarisirwa?
Nekuti musi wa 7 February wemwaka iwoyo gore rimwe chete iroro 2017 vaChinamasa vakabva vashevedzera nokuzivisa voruzhinji kusanganisira nevemabhizimusi kuti aiwa chiregai kubhadharisa vanhu mutero iwoyo. Saka hapana akazombohubhadharisa.
Pane dambudziko rei vakanzi vatange kubhadhara iko zvino?
Saka panguva inoyi kuti tichiti mabhizimusi vatange kuti vachinzi titi pai mari yemutero womupunga yavasina kunge vachibhadharisa vanhu, zvicharemera vemabhizimusi akawanda. Uye vakawanda sekukurukura nekutaurirana kwatiri kuita vanogona kutodonha pamabhizimusi avo.